Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 8 Mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Opa akasvika ndokaatotika kutambo nekuti tambo iyi yanga ine moto zvekuti yaitopisa hutsukwaongori pasai then ndobva atorohwa nemagetsi ndobva atopira ipapo ipapo.
Mwana musikana wakafa nemusi wechina mushure mekutsika tambo yemagetsi huru yezesa kuchitungwiza anochengetwa nhasi kumakuva ezororo.
Inyaya inyaya inofanwa kuongororwa ende inyaya inofanwa kuti ive ichidzamiswa chaicha kuonekwa kuti chii chingaitika kuti vanhu vakwanise kuona voters roll before my elections a 2023.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti panofanirwa kuitwa ongororo yekuona kuti sei Zimbabwe Electoral Commission ichida kutengesa gwaro revoters roll nemari yakawanda sezvayakataura, asi vanhu vachifanirwa kuwana gwaro iri pachena. Nhasi America iri kuita sarudzo dzepakati petemu, mapato ose achitarisira kukunda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muri yokwamunzvengeregwi kuchitungwiza nhasi iri kuchengeta mwanasikana wavo ane makore gumi nerimwe akatsika tambo yemagetsi yezesa akabatwa ndokufira pamugwagwa ipapo munzvimbo yekuma New Stands nemusi wechina. Sekuru vemufi vaLincoln weZhira vaudza Studio 7 kuti mhuri iyi ndeyevanhu varombo uye haina rubatsiro rwakakwana rwakabva kukambani yezesa, vachiti kunyangwe mapurisa havana zvikuru zvavati vaita pamusoro penyaya iyi. Tatadza kubata kambani yezesa kuti tinzwe divi ravo, asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tivabate nhasi chipiri pamusoro penyaya iyi. VaWeZhira vanoti mhuri yokwamunzvengeregwi inoda rubatsiro ruzhinji zvikuru nemazano okuti nyaya iyi ingafambiswa sei.
Pane tambo yemagetsi yanga yakadonha the previous day, which is Thursday. So kuma New Stand, kwakaita kuma New Stand. Saka hanzi vanhu vanogara padhuze ipapo ndo vaitongoudza vanhu vaida arika ipapo kuti jambai, nekuti zese yanga isati yauya kuzoita se kuzoatenda. Then on Friday vana ava vaitobva kuchikoro vamwe vachijamba, saka iye ainzi aidya maputi, aikonzendera nekudya maputi. Then ndopa akasvika ndobva atotsika kutambo nekuti tambo iyi yanga ine moto zvekuti yaitopisa hutsukwaongori pasaiti. Then ndobva atorohwa nemagetsi ndobva atofira ipapo ipapo.
Mwana uyu anga ane makore mangani?
Anga ane 11 years.
Mukomana, musikana?
Musikana.
Zvaitika izvi chii chakaitika? Vezesa vakazouya here? Mapurisa akashedzwa here? Chii chakaitika?
Mapurisa akadeedzwa, vanhu vezesa vakauya kuti vangoona incident. But then ndo vakatobvunza mufirwe kuti saka muchaita sei kuti bodhi iite sei ibvapwa. Then baba vemwana nekushaya vakati haina handina kana chii kana mari kana zvichibvira mwana anga angoita sei kangobva ipapa achinoita sei achinoradzikwa nekuti nini handina mari. Vanhu vezesa vaibvunzava. Then ndopakauye nekusaziyawo lack of information, pakazouya vakoma vacho ndo vakazouya vakati ino vanhu vezesa munogoti munhu atoita plani yekubvisa mwana apa sei. Deni ndopaka zofanira kupina final opala zese not agreed yet kuita any expense so vaka mari dzakatokondrupitwa nevanhu vemurai kuti final opala itore mwana iendese mwana kuwara hospital so zvadaro zese vet taisu satina kuti tinogona kubatsira nazvo tinokwanisa kubatsira kungochema sezvo kutava
Saka parishido pane zvati zvaitwa nehurumende mapurisa kana nani zvake
Yes, it is hapana chati chaitwa zese yacho ndo yakazoguma kukooperata pazouya supervisor wachoona ndobva ati isusu tanogona kubatsirai mafuneral expenses chetena chikafu nezvekufunera opala ndozvavakabatsira nazvo and ndozvavakataura kuti they are help goes as far as that then mapurisa mupurisa akatora statement rachona ipapo akadaiwa chii zvinhu kachifamba nechi negwara chairo so that kesi yenyu kana ichizoenda mberi inozoenda zvinhu zvese zvakatachwa in terms of mapost mortem and what not zvinova zvakazodhilia mwana uyo akuradzikwa mangwana Tuesday from Friday so as it is yes haina zvayakakwanisa yangobatsira neizvozvo so pando yakati inokwanisa kuva nekuti kuri kunaya so we have also asked kuti can they provide knowing this havanawo matende that can you help us netende since kuri kunaya and nhamo yabva yaita se yabva yaribe sposa ka munokwanisa kutibatsira vakati aiwa no hatina zvipimo zvatinogona kubatsira nazvo kunze kwezvatakubatsira nazvo already ndo protocol yedu yekubasa kwiko
pane chakati chaitwa here nevabereki kumhangara nyaya iyi kana kutora kutsvaga magweta kuti vavabatsire nenyaya iyi pane zvavakamboita zvakaita sezvo
nyaya yakangotorwa sepolice report not is kumhangara incident is such then mupurisa akauya ipapo ndiye akavaadvisa kuti ano izvezvi zvezi it is itai zvirikuda zvisa yacho ikati inoita mapost mortem chimboitai zvavari kuda then kana ichizobhuildwa kesi inozobhuildwa after handizive kuti zvinokubatsirika here kana kuti hakuzi asi mukutaura kwazvikuita zvikunzi ndo zvakaitika
saka mwana anocheketwa nachipiri
nachipiri ndizvozvo
achachengeterwa kupi
kuzororo
vabereki vacho vakadini havo vari kuzvitora sei
vasi kuzvitora zvakanaka vakabatikana zvikaita no it's a very poor family
tingataurira vateereri kuti chii kana paine vanenge vachida kubatsiravo neimwe nzira vangabatsira sei
as it is chatiri kuda parizvino I think takananya one illegal advice on how to go about it nemaitikira zvaita zvinhu izvi nekuti yekugona kunge tisina ruzivo rwakakwana asi maitikira akaita zvinhu izvi we feel kuti zvoni iyo zese yacho should be held liable nekuti tambo yanga yane zuva yakangodaro iri negedzi maybe dai vakadzimawo magetsi kotonzi magetsi acho aenda noi kuti tambo iri pasi panopfuura nevanhu nekuti paroad haina kunzi kuseri kaparoad chaipo chaipo vanga yakadonhera kwekuti hakuti hakusi kuti munhu ainyenyeredza vana vaita musikanzwa wowo paroad panotofambwa nemunhu wese
avo vange vari sekuru vemufi valincoln wezhira vachitaura vakamirira mhuri yokwamunzverengwi vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7 vanoda kubatsira mhuri iyi vanogona kuvabata panhamba dzinoti 077-599-1679 Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti panofanirwa kuongororwa zvakasimba uye nekukurumidza kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakasvika sei pakutengesa gwaro rimwe chete revavhoti kana kuti voters roll nemari inoita zviuruzana nemakumi masere nemanomwe emadhora ekuAmerica $187,000 vaMasie vanoti uku kutyora kodzero dzevanhu kunokonzera kuti vatadze kuvhota vachiti mari iyi yakawandisa zvokuti nyangwe mamwe mabhizimisi haawani mari yakadai Zek yakazivisa nezvemari iyi mushure mekunge rimwe sangano rinongorora zvesarudzo munyika rakazvimirira re-Election Resource Center raidza kuwana gwaro revavhoti apo Zek yakavaudza kuti vanofanirwa kubhadhara mari iyi. Vamasiye vanoti mapato mazhinji munyika achatadza kuwana gwaro iri, izvo vanoti zvichakanganisa kuvhoterwa kwavo, zvinoreva kuti kodzero dzevanhu dzachorwa.
Nyaya yeZEC yekuti vari kuda 187,000 inyaya inoenda yatingati to the core year inonzi fairness yemaelections. 187,000 imari isingangobatiki chero nani zvake. And zvinokonzesa kuti pasaite access yatingati voters roll nemapato ayo ari kuda kuparticipate mumaelections. Inyaya yekuti tinoona kuti election yemuZimbabwe election inonzi is very expensive for any ordinary person anenge achida kupinda mumaelections aya. Nangoti chisasanda even mapato anopikisa anonzi ave mahombe acho 187,000 chai chaiyo imari yakawandisa chai chaiyo kuti paprojiswe voters roll inova iyo inofanwa kuve iri pajekerere nani zvake, yekuti chero even an ordinary person ari muZimbabwe anokwanisa kuaccessa that.
Mamboti izvi zvinotyora kodzero dzevanhu. Nyaya iyi ingaitwa sei vamasiye?
Inyaya iyi inyaya inofanwa kuongororwa ende inyaya inofanwa kuti ive ichidzamiswa chaicha kuonekwa kuti chii chingaitika kuti vanhu vakwanise kuona voters roll before my elections are 2023. Ndinoziva kuti nyaya iyi yemapage anonzi mapage evoters roll, kana kuti mari yemapage evoters roll imari iri gazetted nenyaya yemutemo. Saka uyu mutemo uyu zvinotadza kuti mutemo muZimbabwe kunyanyanyanya nyaya dzemaelections aya mutemo usina kunyanyo kualignwa neconstitution, kana kuti usinyanyo kudzamiswa kuti unyatso kuongororwa kuti maelections emuZimbabwe ave ari achiitwa andikati in a manner iri free and fair. So pachada kuongororwa zvekare kuti iyo ZEC mutemo yairi kushandisa kuproducer voters roll iyi mutemo here uri kuendera nebumbiro redu remutemo constitution muZimbabwe, zvinova zvisiva yandikati zvisiri kunyatso kualigna nenyaya ye free access to the voters roll or free access to electoral materials dzinofanwa kupuwa kana kuti any public person or any political party. Saka zvinhu zvekuti tichitarisisa zvinhu zvinofanwa kuongororwa ende zvinofanwa zvisingaitiki kuti paite mari dzakawanda kudaro dzinova dzichiproduciswa a public document inofanwa kuve iri a public iri available ku public for public consumption.
Ko kana hurumendewo ikati zvinodhura kudhinda magwaro evavhoti akawanda munoti pamusoro pazvo?
Kana iri nyaya yekuti mapepa ari kushota muZimbabwe, kana kuti pane kukwanisa kuva pachiitika kuti kuda maybe kuprinta kwacho kuri expensive, voters roll rinofanwa kuve riri kana online, because no zvinhu zvave online zvofanwa kuchionekwa nechero munhu ungave uri muZimbabwe ungave kupi, vakwanisa kungologa in kana muwebsite yeZEC racho, zvinhu zvofanwa kuve zvichionekwawo nemunhu ari online, zvokuti kana pakada kuita nyaya dzokuprinta munhu anofanwa kuzoprintawo at their own expense. I don't think zvinhu zvingave zvichitadzika in this day and age yatinayo ye technology. Nyaya ye 187,000 inyaya inoshungurudza ende inyaya inofawo isingatauriki panguva inoyi, nokuti voters roll for the republic and richionekwa nemunhu wese zvake muZimbabwe.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Mapurisa muSouth Africa achiri pakati pekuferefeta nyaya yevanhu makumi maviri neumwe vakawanikwa vakafa mune umwe mugodhi muSouth Africa, asi pasina chinoratidza kuti vakafa sei. rimwe gweta riri kutarisisa nyaya iyi vaCrispin Machingura vanoti zvinogona kuti vanhu ava vakaenda pasi pasi pemugodhi uyu kusinganyanyi kusvika mweya wekufema vachitizve mishonga inoshandiswa mimigodhi ine michetura zvinova zvinokonzerawo kufa kwevanhu ava vamachingura vanoti mapurisa vari kutaura neumwe akararama njodzi iyi kuti vanzwe zvakaitika
unoona tanonoka Johannesburg yakatanga kudhara ana sekuru vedu vakauya kumamines kuma1950-1940 saka mamine aya adzika zvakanyanya asi zvinoitika manje ndezvokuti makambani mahombe paanobuda akutadza kushandisa migodhi iyaiya isusu vazhinji vekuZimbabwe vekuMalawi vekuMozambique vanenge vasina mabasa takajaira kudhara kuzviitira gold panning kunyika dzedu saka kana tatowana mukana uyu tinobva tajambira pauri zvinonetsa manje pamamines aya ndeyekuti akanyanya kudzika saka kukwanisa kufema kilomita pasi peunderground anonetsa magasi anoshandiswa kuburitsa nekuchera maminerals aya ari poisonous mamwe achona pamwe pachona zvinenge zvisiri izvi zvemagasi zvinenge zviri zvekutoti mweya mushoma ikoko nemadzikiro akaita mamai saka zvinogara zvichiitika kuti vanhu vanowanikwa vari gurupu re 29-40 vakafa asi pane incident iyi pakawanikwa vanhu 21 pavanhu 21 ipapo about 12-14 ndo vaibva kuZimbabwe zvinoitika manje tanonoka kuti uzoziva kuti ndo zvinenge zvaitika panenge pakabatwa munhu mumwe chete akararama votora munhu iye vomuendesa kumatare edzimhosva vonomuti kune mhosva nokuti hauna kunge wakataura kuti vamwe vako vakafa ndokuzobuda kunoita nyaya idzi asi kazhinji kazhinji vanhu havanongosiyiwa vakadaro vanhu vakawanda vaunonzwa kuti vakabva kuZimbabwe vakarovera kuJohannesburg ndo zvimwe zvacho zvinoitika zvinozokonzera kuti vanhu vafe votadza kudzokera kunyika dzavo dzavanenge vakabva
saka pari zvimwe zvamachingura chii chatichataurwa nemapurisa chii chavanoti vaona pane zvavamboti vataura here mapurisa
ehe mapurisa akatora munhu mumwe chete wavakaona akararama kusekishini iyoyo wavakaona ari mupenyu vakamuendesa kukoti asi anga ari kuchipatara kwenguva yakati kuti akwanise kuve asimba akukwanisa kutaura zvakanaka vakaendesa futi mabodies aya kuforensics kuti vanoona kuti chakakonzera vamwe vavo vakawanikwa vane zvitupa vamwe vacho mazita avo chaiwo anoratidza kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vanhu vakaita sana Masimba ana Tafara ndo anenge ari mazita avo kana hazvinonoke kuti uzive kuti vanobva kuZimbabwe saka vakabva vaona kuti 14 saka vanoratidza kuti tiri vehurumende yeZimbabwe
kana takatarisa mamiriro akaita zvinhu iko zvino izvi nhano iri kutorwa nemapurisa ne kauti nehurumende ndeipi chii chavari kuda kuita pari zvino
unoona chanonoka chinonetsa ndechekudai suku hazvina kunaka kuti vatadzise vanhu kuti vaite raramo mabasa anonetsa zvavo muno musouth africa zvese kumasouth africans nekumazimbabwe saka kana vanhu vachitenge vaona pavanogona kurarama unoziva maomero akaita Zimbabwe iwe unozviziva kana vanhu vaona pekurarama pakaita sepapa zvinenge zvaoma munhu wese kunyange musouth african zvinenge zvakamuomera kuti avashayise raramo avati musaite izvozvo
avo vange vari gweta vaCrispin Machingura vari parunhare kusouth africa nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi Newsday rinoti gurukota rinoona nezvekurima vaAnshus Masuka vakaudza vagari vekwa chinyamukwakwa kuchusimbanje kuchipinge vavakange vachipa maplots pakupera kwesvondo kuti vachapiwa zvikwanisiro zvekurima kana vakavhotera ZANU-PF nomutungamiri wayo vaEmmerson Mnangagwa musarudzo dzegore rinouya. Munewsday makare, nyengo dzeparamende dzinokurudzira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvegurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kuti vapedze uori hunonzi huri kuitika muzvipatara. Vanomirira makokova muparamende vaJames Stole vebato reCitizens Coalition for Change vakaudza vaChiwenga kuti vaudze veruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende munyika. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukasei vashamarari, mamukasei vashamarari, tiri kunoku kumhiri yegungwa tiri kutemawo tiri paJoza. Vanhu vari kufa zvisingaite, tisiuziva kuti gavhumendi yedu inotibatsirawo here. Tiri kunoku kumamaini kunoku kutotiza munyika nekuoma kwezvinhu hakusiwo kuda kwedu, bati tiri kupera kunoku. Vamwe vakafa kuKruger stroke uko, isi tiri munomu muDaviton munomu, ndomatirivo. Vanhu vari kupera, tisivewo heo.
Maswera sei, maswera sei, Studio 7 yese, kuri sei kumukoma Jonga, mukoma Blessing. Inini zvangu ndine urombo nenyaya yandanzwa iyo, nyaya kuputswa dzimba kuri kuitwa muguta. Strategy yekuti vanhu vese vavachaputirwa dzimba vachatiza for echiwai kumboenda kumaruwa. Zvinhukazvinenge zvinomira zvakanaka, vanhu vasisina pokugara. Vanhu vavo vaenda kumaruwa nguva yekuvhota ichinge yasvika. Vanhu vava havasi kuzokwanisa kuvhota nekuda kwekuti vanenge vari kunzvimbo dzavasina kurejista vari. Istrategi yeZANU-PF inogara ichiitwa nguva nemisi iyoyo. Saka zvinhu zvakaita seizvizvi zvetinatikumbirawo kuti kudai zvagadziriswa munyika. Tiri kutaura zvangu ndiri paCape Town, South Africa.
Inini chandaingoda kusapota ndosapota murume uya wakati aiwa tingangeita politics tiri kuno uku kunana South Africa. Tinodziitira panhengirikini pamhepo, asi zvaakataura ndinozvitenda Steric kuti handei tindovhota tisangotaura. Ende vari ikoko koko vakatomira nokuvhota kokoko, saka handei tindovhota. Manje mukangoramba muchingotaura kuti ana mugwadi hapana chavanoziva, ana mutsvangu hapana chavanoziva. Imi ndimi musina zvamunoziva manje, nokuti muri kuno kuSouth Africa muri kutaura musiri kuZimbabwe. Endai mundovhota ndokuti tibudirire. Ndatenda zvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvizvarwa zveAmerica zvatanga kusvika panzvimbo dzekuvhotera mumatunhu mazhinji muAmerica kutsvaka rutsigiro rwesarudzo. Kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzepakati petemu kwakapera nezuro. Zvino vanhu vatanga kusarudza vanhu vavanoda kuti vavamirire. Tabata nyanzvi mune zvamatongekuro enyika vaDon Mweyo kuti vatirondedzere.
Nyaya ndaona ini ndingatange nemafinal rallies aitiwa nezuro, pataona President Barack Obama naPresident Joe Biden vachikampena zvakanyanyisisa kuPennsylvania nekuMaryland. Tikaonawo President Trump onaivo vari kuOhio vachikwikwidzawo naivo ikoko. Saka zvoratidza kuti elections akakosha Sterik kuma battle ose maviri aya ma democrats nema republican izo zvito ziva kuti ma democrats ndio vakabata House of Representatives ne Senate saka vari kutarisira kuti vanga mutse ma voters avo vema democrats kuti vaende kunovota vaite on the other end ma republicans vonayo ari kupusha achitaura nyaya dzeikonomi inflation kukwira kwezvinhu vachitaya kuti vainfluence vanhu kuti ngavachivhotera varepublicans
so kuona kwenyu pari zvino zvakamira sei chii chamuri kuona
mapols ataona so far ari kuratidza kuti marepublicans kungati pahouse of representatives vari kuratidzira kunge vangaitore based on my polls ITU are suggest kuti vanhu vari more concerned nenyaya yeinflation whereas my democrats ivo vari kupusha nyaya yekuti imi vanhu changa mukai democracy yenyu inogona kuenda pano mukavhotera ma republicans because tarisai zvavari kuita one vakato ningirikira shandisa supreme court kuti abortion which is something that has been there for vakadzi vemunomo for the past 50 years kuti vane choice kana vachida kuabort yakuzovharwa nema republicans ma republicans avo ari kuti hakusisina zve abortion meaning kuti vakadzi havasisina chance yekuti ivo vaselekte vachuze zvavanoda nemuviri wavo nenhumbu dzavanenge vabata and also madhemokrats ari kuti tarisai zviri kuitika nevanhu ava vari kudinaya maelections vakuda kuisa vanhu vavo kuitira kuti mangwana kana mavhota maelection enyu asaverengwe so ndozvandaona so far zviriko kuti madhemokrati ane hope wona ivo kuti vanhu vachanzwa zvavataura sezvo vakambonzwa previously marepublicans dai vari kutarisira kuti haiwa bodo economy ndiyo iri kutarisirwa nevanhu saka vachavhota against madhemocrats for that
sarudzo dzanhasi idzi dzakasiyana zvakadini dzimwe sarudzo dzamakavona muamerica
sarudzo dzanhasi to be honest with you usually ma midterms akasiyana ne presidential but this year tiri kuona kana tatarisira maearly voters already 41 million americans vatovhota in early voting which is a record honestly speaking vatopfuura zvavakaita muna 2018 early voting so usually early voting inoitiwa nemadhemokrasi saka there is hope pamadhemokrasi kuti vanhu vavo vazhinji vatovhota but election iyo yakakosha stere because whoever anocontrola the house the speaker ndiye anozoita webato ravo
avo vange vari vanongorora zvematongero enyika vaden moyo vari parunhare kuvirginia nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mwana musikana wakafa nemusi wechina mushure mekutsika tambo yezesa kuchitungwiza anochengetwa nhasi kumakuva ezororo rimwe gweta rinoyera kodzero dzevanhu rinoti panofanirwa kuitwa ongororo yekuona kuti sei Zimbabwe Electoral Commission ichida kutengesa gwaro revoters roll nemari yakawanda kudai asi vanhu vachifanirwa kuwana gwaro iri pachena nhasi america iri kuita sarudzo dzepakati petemu mapato ose achitarisira kukunda tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko makris gande nenhau rerurimi rweisindebele.